Muzvikoro zvizhinji vadzidzisi vange vachitoonekwa vari panze vachitodziya zvavo mushana, zvigaro zvevana zvakakwidibirwa, vamwe vana vachitamba pazvivanze zvezvikoro zvavo. Chikoro che 3 Brigade chete ndicho change chakavhurwa. Mumwe wevatyairi vemamutare vaEasdogonye vanoti kwavanogara mumusha wedanga mvura kwange kusina zvekufambisa kubva mangwanani anhasi.
Inini semugaro wemamutare situation muno mamutare so far mamirira zvakaita mamwe mashops akavhura mamwe mashops akavhara. Kumakombio taizvisisi tatoita problem kuti tipinde mutown tatogumisira tatoshandisa motikari dzedu. But yanga itongoro risky kuti tasurudzira kuti zvakamirawo sei. But vamwe vemakombo shoma vari kungofambawo but vari kungoti anhasi hakuna business. Ndomamirira zvakaita.
Mumwe mutyairi wemakombi wemumusha wehobhouse vatari bugangaidzwa vanoti varasikirwa zvikuru sezvo kwange kusina vanhu vekutakura.
Muzuva renhasi ka taone madonho ari kufamba mumatransport iriko hapana vanhu vari kurambidza vanhu kuti vasadini vasashandi. Munhu ari kuita zvaari kuda kana ada kushanda ari kushanda hapana kana vanhu vari kuvakanganisa pakusinza kwavo. Vanhu mutaoni ndo wasimu asi transport yakazara. Transport yemurungu zvino mega transport irimo asi vanhu vacho ndo vatoregedza zvavo kuyawo kumabasa nekutya sekutaurwa kwazvaitwa 2-3 days dzapfuura.
Asi mumwe mutsigiri webato rezano PF ari zvakare umwe vanozivikanwa nekuti Mahwindi Shupika Hamandishe anoti zuva ranhasi harina kunyanya kusiyana nemamwe asi kungoti vanhu vangotya kupinda muguta.
Hazviri nani zvinhu zvangosiyana mbichana nemazuva ese vasoti amwe anhu haana kumabasa awo asi angouya acho zvinotongoya zvingoripo hazvinonyanya kuipa zvinonyanya kushata. Polisi ikasangowanda hayo murodhi basi zvokuti dzimwe mota dzingazongohwadziwa dzokufamba kuti sinzi anhu asina kuyo mabasa anhu asina kuwanda then traffic yobva yauya futi kunyorera nyorera mota dzirikufamba kuzosvikawo kuma 2233 zvinhu zvinonga zvachinja zvinonga zvaapa rinomo semazuva ese.
VaIsaac Marwa vanopokana navaHamandishe vachiti vaona kunzvimbo zhinji kusina michovha inotakura vanhu nekuda kwekuti hakuna vekutakura vacho.
Nhasi maoperators mazhinji ka haasi kufamba vakatopaka motikari dzavo nekuti havasi kunzwisisa kuti zvakamira sei nenyaya yestrike yanga iri kutaurwa taurwai. Saka pangoriwo ne 102 vari kufamba but vazhinji vese vakapaka even vamukira vacho ka vachitofamba zvavanenge vatopaka bhuza kuna vanhu vari kufamba.
Vapa Simonyakureba gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanonzwisisa kunyunyuta kwevanhu panguva ino vazhinji vononga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Damoyo.